Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kava tereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri nyamafufu 30 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano reHuman Rights Watch rokurudzira SADC kuti itore matanho akasimba mukuona kuti kodzero dzevanhu dzaremekedzwa nenyika 15 dziri mugungano iri. Mutungamiri weMDCT vamogentsvangirai vanosangana neutungamiri wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vachizeya matambudziko akatarisana nenyika.
Ndinoda kuti ndizoratidza vanhu kuti ndakamira nevanhu varombo, vanhu vari kushutika. Handisi kuda kuti kana kuti tuuye tizofara kana kuuya kuzoimba. Harisi zuva rekuimba, izuva rekuti tiri kutaura zvenhamo dzedu dziri kuitika kumusha.
Muimbi ane mukurumbira Thomas Mapfumo anoti achabatana nevamwe vana veZimbabwe vachanoratidzira mwedzi unouya kuNew York pachatanga musangano weUnited Nations uyo uri kutarisirwa kupindwawo nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reHuman Rights Watch kuchamembe kuAfrica riri kukurudzira sangano reSADC kuti ritore matanho akasimba mukuona kuti kodzero dzevanhu dzaremekedzwa nenyika 15 dziri mugungano iri. Mashoko eHuman Rights Watch aya anouya panguva yomusangano weSADC Summit uri kupindwa nevatungamiri venyika dzemugungano iri watanga nhasi kuSwaziland. Musangano weSADC uyu uri kuitwa pasi pedingindira rakanangana nekushandisa zviwanikwa munyaya dzebudiriro kana kuti resource mobilization for investment in sustainable energy infrastructure for an inclusive SADC industrialization for the prosperity of the region. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakasvika kumusangano uyu nezuro. Mambo Muswati vechitatu ndo vari kuzotora chigaro chekuva sachigaro weSADC kubva kumutungamiri weBotswana vaIan Khama. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaRike Mukonza, nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika.
Chokwadi chokwadi, nandione sekuti sangano reSADC ringatore matanho ekuti nhengo dzaro dziri kupomerwa mhosva dzekutora kodzero dzevanhu dzisabate vanhu vadzo nenzira idzodzo. Ndinodaro nekuti SADC maonero angu isangano rakangobatana vanhu vanenge vanongobhabhadzirana, havanyanyise kutarisa nyaya sezvadzinofanira kunge dziri. Tine mienzaniso yakawanda yekuti nyaya dzaiunzwa kuSADC dzichitarisirwa kuti SADC ritore madanho, asi SADC haina matanho ayakatora. Saka ndoona sekuti rinongova sangano rekungoti vakuru vanoenda kuonosangana vobhabhadzirana vodzoka zvavo kumisha kwavo.
Takatarisawo nyika yeZimbabwe senhengo yeSADC ine zvaingateererawo here kubva mugwaro ranyorwa neHuman Rights Watch?
Zimbabwe haina zvaingateerere. Hurumende yedu hurumende inenge ine nhini chaidzo. Kunyangwe SADC dai yanga ichida kutaura, kunyangwe dai yataura sei, handifungi kuti hurumende yeZimbabwe iyi hurumende inoteerera kunyanyanyanya kana zvezvunhu zvaisingawirirani nazvo. Ndinoona sekuti chimwe chezvikonzero chinoita kuti Zimbabwe iite seisingateereri SADC inyaya yekuti mukatarisa mutungamiri ari muZimbabwe, mutungamiri agarisa musangano iri. ndova mwe vanhu vatingatoti vakatobva nesangano iri kwekutanga tanga chaiko nanhasi achingoripo. Saka vamwe vatungamiri varipo vatungamiri vekuti vanenge vachitoremekedzawo vachitotiwo kune mutungamiri weZimbabwe sekuru. Saka izvo zvinoita kuti vasanyanyotererwe nehurumende yeZimbabwe inotungamirwa naRobert Mugabe.
Nyanzvi munyadza zvematongerwo enyika Variki Mukonza vanodzidzisa paTswane University of Technology kuPolokwane vari parunare kuSouth Africa neStudio 7. Vamwe vanhu vanodarika 10 nevaviri vakasungwa musi wechitatu nechishanu pakaratidzira vanopikisa muHarare vamiswa zvakare pamberi pedare. Vamwe vavo vakakuvara zvakaipisisa vachiti vakarohwa vari muusungwa. Gweta ravasungwa ava vaJeremiah Bhamu vanoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vati vamwe vapinda mudare raMagistrate vakakuvadzwa musoro uye vamwe vaine mabandeji. Mumwe mudzidzi wepaUniversity of Zimbabwe, Gift Siziva, anonzi asi kukwanisa kushandisa maoko ake ose uye zviri kufungidzirwa kuti akatyorwa mabhonzo. Vanhu vanodarika makumi masere vakasungwa, vakatanga kumiswa pamberi pedare Mugovera, Muvhuro, vamwe vachizomiswa nechipiri. Mumwe mutori wenhau James Jemwa aripowo pavanhu vakasungwa uye vamiswawo pamberi pedare ava. Gweta ravaJemwa vaHarrison Nkomo vati nhasi vanga vachibvunzurudza mupurisa akasunga Jemwa. Sangano reCommunity to Protect Journalists rashora zvikuru kusungwa kwaJemwa uye rati hurumende iri kuramba ichityora kodzero dzevatori venhau nekuvasunga pamwe nekuvarova. Zvichakadaro, masangano akaita seTajamuka seSijikile ari kukurudzira vanhu kuti vasaende kumabasa mangwana. Izvi zvinonzi hazvisi kutambirwa zvakanaka nehurumende iri kuti vanhu ava vari kufurirwa nenyika dzakaita seAmerica neFrance. Zvichakadaro, mumwe mudzimai akarohwa panze pedare reMagistrate nemusi wechishanu muHarare ainge akapfeka dhirezi dzvuku aine mifananidzo iri kubuda pamadandemutande akaita seFacebook neWhatsApp. Anonzi amai Lilian Mashumba nhasi ashanyirwa nemutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaMorgan Tsvangirai. Amai Mashumba vane makore makumi matanhatu nemaviri ekuberekwa. Ngatinzwei hurukuru yavaita naMavlas Muhlanganya uye weStudio 7.
Ini ndakangogara mufunge ndakagara ndisingatombozive kuti zvinhu zvatichasangana nazvo. Takamirira koti oda nekuti zvakanga zvanzi tinozoitinda ikoko na11 o'clock. Saka chakazoitika ndechekuti before 11 vandatsvaga pekugara ndivandagara zvangu. Ndakangoishamisa ndichitosvikwa nebhutsu ndakarohwa bhutsu nhatu. Ndatopfugama ndichisimudza maoko angu kusarinda kuti vaona kuti handina chandina chandakangogara. Ndobva vatanga kundirova. Ndakabvunza kuti ko muri kundiroverei. Ndikanzi izvo muchatofa ndinokuurayai panapa. Ndivandatishandiswa kuti ko ndinourayiwa kuti ndaita sei kukanzi makagarirei panapa. Ndakabva ndikati musandirove ndiri murwere. Sakisa mano ndinomwa mapiritsi ndiri munhu weshuga ndine BP. Saka muri kundiroverei. Haana kumbozviteerera izvozvo. Ndipo akandipika bhesi 3 ndikazondirova nechibhatani chiri kumusana.
Imi mama enda kudare redzimhosva kunoitei?
Zvakaitika ndezvekuti inini kubuda kwandakaipeka ndakabuda kuitwa machi. Saka pamachi pacho ipapo mapepa akanga akatonyorwa munzi yagirandwa yabvumirwa. Isu hana kufungidzirwa kuti pamwe ndo zviripo. Ndopatakasvika ipapo zvikanzi izvo aiwa haina ichiri mukoti nyaya. Saka ende akangoenda anogara zvangu pakoti plus ndaatatonepe ndichida kutotiregedzai ndizorive ndiende hangu kumba.
Makakuvara here zvichitevera chiitiko ichi?
Ndakakuvadzwa kumusana uku kwakatosviba. Ndakarohwa nebutton stick nekumagaro uku kwakatosviba futi zvekutoti ndakatozonorapwa kuCSU ndokwandakazoenda kunorapa. Izvozvizvi nanhasi imwe nzeve yangu izvozvizvi haisi kutonyatsonzwa zvokuti ndatone 3 days ndopendazonzwisisa kuti nzeve yangu imwe yekuraiti uku kwandakarohwa kusaidi kwandakarohwa kwacho ikoko haisi kunyatsonzwa.
Zvamira zvakadai muchawanikwa muchiramba muchiita zvekuratidzira here?
Mwanangu inini zvanguka ndichafira mustriti imomo vachatoponda ende handisi kutombozorora. Iyezvi ndikutomirira kuti pakangotangiswa kutoita ndichatotanga ndiri ikoko nekuti chekumirira chacho hapana. Iye zvinezvi vamwe fanika zvakafanana neni murume wangu iyo izvo akatofa. Akarohwa kuti tiri tese 2003 akazofa 2005. Pandakasiyirwa ndiri ndipapo izvozvo hapana kana pekutotangira mwanangu zvokuti upenyu hwacho chaihwo chaiwo ini handisi kutombouda ini handisi kutoda kutombonzwa chinhu chinonzi zanupf kana Mugabe.
Amai Lilian Mashumba, mumwe wemudzimai akarohwa nemapurisa muHarare nemusi wechishanu pakuratidzira kwakaitika muHarare, vachitaura parunare kuchitungwiza naMavlas Muhlanganya weStudio 7. Mutungamiri weMDCT vamogentsvangirai nemusi wechina chapfuura vakasangana nevamwe veutungamiri wesangano revakarwawo nderusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vakazeya matambudziko akatarisana nenyika. Mutauriri wavatsvangirai valokutamborinyoka vatenda kuti vatsvangirai vakasangana nevakarwawo nderusununguko ava vakatungamirirwa nemunyori mukuru wesangano iri vaVictor Matema Danda. Vatamborinyoka vanoti nemamiriro akaita zvino munyika havaoni paine chakaipa kuti vana veZimbabwe varowane masoro pamatambudziko akatarisana nemhuri yeZimbabwe. Ngatinzwei hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Aiwa, ndinofunga ruzhinji rweZimbabwe rwese runoziva kunetseka nekutambura kwaita vana veZimbabwe. Vanhu vese vari kutambura vari kunonga svosve nemuromo. Asi chaitika ndechekuti vana veZimbabwe vakuungana vachikurukura vachiona kuti vakagadzirise nyika yavo sei. Saka pane kuungana vatingati pachinzvimbo conventions iri kuitika pakati pemapoka akasiyana siyana. Saka imene mukusangana nekuakekuda kutaura tingaite sei kuti nyika iri ifambe zvakanaka. Hoo, musangano wakaitwawo navatsvangirai nevatungamiri vemawar veterans. Unonyatsoona kuti zvaakuitika kuti vakarwira hondo kare vari kurwira hondo yezvino vakwanisa kutaura vachiona kuti tingaite tichizvigaidi mberi sei. Chekusangana wakaita vatsvangirai vanhu vamumwe vemawar veterans vari kurwira hondo iko zvino nevamwe vakararwa hondo kare vachisangana vachitaurasa kuti hona ikasvika nyika yedu tingaendese mberi sei. Saka yes, makarendi waveterans nemafoma waveterans vari kusangana vachiisa musoro pamwe chete sezvakaitika musi wechina zvimbo rakapera vakasangana vatsvangirai nevanhu vehondo yesungu.
Kune vakawanda vari kushamisika nechiitiko ichi vatamborinyoka kuti ukama hwakanga humboripo pakati pavatsvangirai neboka revakarwa hondo shuwa vanhu vangasangana here, chii chashanduka?
Chashanduka ndechekuti nyika payatisvitsa, nyika payatisvitsa yakuita kuti vana veZimbabwe vaungane vakwanise kushanda pamwe chete. Chaakuitika ndechekuti vari kudya nekuba vaungana kona yavo vega, asi vari kuenda vachiita vashoma pazuva nezuva. Vazhinji vari kuenda vachienda kusaidi kune vana veZimbabwe. Saka tinofanira kuti mawar veterans auya kune vana veZimbabwe zveshuwa shuwa varadza kuti varwe rusununguko vakarwira nyika ino. Saka kuri kusara vashoma pazuva nezuva, vamwe vachitiza ikoko kuri kudiwa vachivachije nevana veZimbabwe. Saka tinofanira kuti vana veZimbabwe vari kuenda vachiungana vachishanda pamwe chete kuti nyika yavo ifambire mberi.
Zvii zvakasungwa pamusangano uyu vatamborinyoka?
Handingade kupinda zvangu muditeure kuti chii chakataurika pamusangano, asi ndinofunga zvakangokosha kuti mhuri yeZimbabwe izvozvo vatsvangirai nemawar veterans vakwanisa kusangana vakwanisa kutaurana nezvenyika yedu yeZimbabwe tese yatinezvoida maningi kuti ingaifambire mberi sei. Saka nyaya yekurukurwa ipapo yanga iri nyaya yeZimbabwe nekuti chii chatingaite waro kuti vana veZimbabwe vagare zvakanaka.
Vanga vari mutauriri vavamogen tsvangirai mutungamiri weMDCT valukutamborinyoka vari parunare muHarare neStudio 7. Studio 7 yakundikana kubata vamatema danda kanavo vamwe vesangano ravo kuti tinzwe divi ravo pamusangano uyu. Komiti yeParamende inoona nezveutano inoti iri kushushikana nenyaya yekuti hurumende iri kutora nguva yakareba isati yavandudza mutemo wePublic Health Act, izvo zvave kuita kuti hurumende itadze kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika munyaya dzezveutano. Ivan Chifera anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wange wakarongwa nesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights, sachigaro wekomiti Dr. Ruth Labode veMDC, vati mutemo uripo wave nemakore anodarika makumi mapfumbamwe, uye pave nemakore ava kusvika makumi maviri hurumende ichingoti ichauvandudza. Pamusangano uyu munyori mukuru mubazi rezveutano Dr. Gerald Gwinji vaudza nhengo dzekomiti kuti hurumende inoda chose kuvandudza mutemo uyu kuti uenderane nezviri kuitika panguva ino, uye bhiri racho rave kubazi regweta guru rehurumende kana kuti Attorney General. Asi Dr. Labode vati hurumende yatora nguva yakareba isati yavandudza mutemo uyu, nekudaro komiti yavo yatora danho rekukoka gurukota rezveutano Dr. David Parirenyatwa, gweta guru rehurumende vaPrince Machaya pamwe nemutevedzeri wemutungamiri wenyika, zvakare vari gurukota rezvemutemo vaEmerson Munangagwa kuti vazotsanangura kuti sei hurumende iri kudya manonoko.
Izvozvo tafunga kuti tombotaura nevanhu vekuministri yedu rapara renyato. Tova taenda kuna attorney general. Tova taenda kuna wamnangagwa se minister we justice and the leader of government a business in parliament. Kuti vambo tipushira onyaya iyi.
Dr. Labote vanoti mutemo we Public Health Act semamirira wakaita pari zvino haubvumidze kuti varape vape vanhu vari pasi pemakore 10 nemasere mapiritsi ekuronga mhuri uye kuvarapa zvirwere zvepabonde kunyangwe paine humbo hwekuti vari kuita zvepabonde. Vaimbova mutevedzeri wegurukota rezveutano zvakare vari nhengo yekomiti Dr. Paul Chimedza vati zvirwere zvizhinji zvange zvisiko panguva yakadzikwa mutemo uyu uye wave kufanira kuvandudzwa kuti hurumende ikwanise sekurwisana nezvirwere zvavaiko mazuva ano.
Toti vana vanotwa kubayiwa even zvana immunization zvinonetsa zviya. Kuti kana munhu ane mwana anokwanisa kuita utachiona kunotapukira kune vamwe vana. Hamuna mutemo uri kukwanisa kumumanikidza kuti asaita izvozvo. Anogona kuenda papublic akanospreada chirwere mai vake vachiti handidi kuti arapwe.
Hatina kukwanisa kubata vaparire nyatwa kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chipera.
Muimbi ane mukurumbira Thomas Mapfumo anoti achabatana nevamwe vana veZimbabwe vachanoratidzira mwedzi unouya kuNew York pachatanga musangano weUnited Nations uyo uri kutarisirwa kupindwawo nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 naThomas Mapfumo.
Kuda kuratidza kuti nyika dzese dziri pasi pano dzinotsigira iya inonzi democracy. Vaonekwa vachionekwa kuti tsigira vanhu vari kuvanzwa kuZimbabwe. Vanoda vari kukumbira rusununguko kuti iri kutaura nenyaya yehudictatorship. Vanhu havazvidi izvozvo nezviri kuitika zvecorruption zvekuti mari iri kubiwa. Ingangotaura nemari iyo yatinoti hanzi 15 billion yakaendepi. Om 15 billion haisiyo mari yega. Isusu takanga tine mari dzedu dzakataisa kumabuilding society dzaibva kumarecords dzakaitengesa news yedu. Nevamwe vanoenedzi mari dzavo kumabhengi. Vakadaro vakavanokasinzi vanga vaine mari dzavo dzakawanda kumabhengi. Saka tichiisa kumabuilding society mari yakawanda. Yongorekane yotaurwa kunzi hakusina mari. Mari yafrozen. Ko ndiani anokwanisa. Mari kevanhu inofanirwa kudzoserwa kuvanhu kai. Mari iyo yakaenda kutaura zve 15 billion. Ko iyi mari yakanzi yafrozen wai. Yakaenda kuti vanhu vanofanirwa kudzoserwa mari yavo kunzi imari dzavo dzavakanga vaseva. Mhosva tinopa vagono. Ivo vaive vaimbova ndo gavhuna vereserve bank. Ndo vanoziva kwakaenda mari. Mari iyi yakatorwa naMugabe. Ndo vane mari yedu. Zvitoda mari yedu bheki.
Imi muchange muriko here kuNew York pachange pari kuitwa kuratidzira uku?
Ndinenge ndiriko.
Sevaimbi ndeapi mabasa amunenge muri kuita ikoko?
Aiwa ndinoda kuti ndizoratidza vanhu kuti ndakamira nevanhu varombo, vanhu vari kushutika. Handisi kuda kuti kana kuti tiuye tizofara kana kuti uya kuzoimba. Harisi zuva rekuimba. Izuva rimwe rekuti tiri kutaura zvenhamo dzedu dziri kuitika kumusha. Vanhu ivava vanofanirwa kuonekwa vachibva. Havasi vanhu vevanhu. Haisi hurumende yevanhu iyi.
Muimbi ane mukurumbira Thomas Mapfumo ari parunare kuOregon muno muAmerica naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Varimi vakawanda mudunhu reMashonaland West vanoti nzara icharamba yakapfunya chisero munyika kunyange mvura ikaturuka sezvo vasina mari yekutenga mbeu nefotereza. Varimi ava vanoti izvi zviri kukonzerwa nekusabhadharwa mari kana kubhadharwa mari shoma pazvirimwa zvavanenge vatengesa, uye mari idzi hadzisi kubhadharwawo neboka reGrain Marketing Board kana kuti GMB, pamwe nekutorerwa zvekurimisa nemakambani akanga avakweretesa mari dzavakatadza kubhadhara. Mutori wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe murimi wekumakonde vaClifford Kupeko vanoti vamwe varimi vachatadza kudzokera kuminda nekuda kwekutorerwa zvekurimisa nemakambani akanga akavakweretesa mari dzavakatadza kubhadhara.
Saka nekudhura kwemari kokuya kuya nedraught yai yamafamazi akundikana kudzosera mari. Kuti most of mafarmers vari kuitwa disempowered vachitengeserwa zvino, vachitengeserwa midziyo yekurimisa, mataraki tama padzacho nemabhanga.
Boka rinomiririra varimi reZimbabwe Farmers Union kana kuti ZFU rinoti rakataura nevemakambani anotengesa mbeu nefotereza kuti vakweretese varimi zvekurimisa. Sachigaro weZFU vaAbdu Credit Nyati vanoti vakaita musangano nevose vane chekuita nekurima kuti vawane kuti vangayamure varimi nenzira dzakasiyana siyana dzinosanganisira kukweretesa mbeu nefotereza sezvo mabhangi asingadi kupa varimi zvikwereti pasina chibatiso.
Tichitaura kudai tine musangano muHarare Agricultural Show. Tadana vanhu ivavo kubva mumafarmers, kubva vanogadzira fertilizer, vanogadzira mbeu. Tatoita musangano unobatanidza vanhu ava kuti pakutaura kuti torima sei vese vahwisise. Murimi ndiye anotanga shoko rokuti nhasi vewe ndakudanira kuti ndakutanga basa rangu rokugadzira munda. Ndivanani vanondibatsira vematractor tiri pano ndisito kubatsira kuti murime vembe vanhu tiri vano kuti muone mbeu vefertilizer tiri pano toti alright.
Asi vamujeri vanoti makambani anobatsira varimi anotoita kuti varimi vashandire pasina sezvo vachizoda mari yakawandisa kana kuti interest kubva kuvarimi kana vakohwa.
Dambudziko nderekuti munhu anoyamurwa anenge achitotambudzika, saka wayamurwa wakohwa vakuda times 2 manje.
Hurumende yakamboti varimi vashandise ma99 yearlys avo sezvibatiso kumabhanga, asi vanokweretesa mari vachiri vakatsika madziro vachiti vanogona kusungirira mari pagumbo rengwe. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reWorld Food Program iro riri pasi peUnited Nations rayambira kuti rinogona kumanikidzwa kumisa chirongwa chekupa chikafu kuvana vechikoro vanodarika 1.3 million kunyika dziri kumawirira pamwe nepakati peAfrica kana risina kuwana mari inosvika $48 million. Kunyange hazvo hurumende iri kuti kuratidzira kuri kuitwa munyika kupedzera hoko padehwe reshindi, zvino munyaya dzezveupfumi zvinonzi zviri kuratidza kuti zvichatoenda kumawere sezvo nyika dzakabudirira dzingabatsira kuti Zimbabwe ibve mumadhaka mairi dziri kuratidza kuti dzave kufunga kaviri nenyaya yekutyora kwekodzero dzevanhu. Mutoro wedu enhau Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Kuhurumende yeZANU-PF mudzimu wakuparonda wati nhunzi dzikudye. Apo hurumende yanga yoswedera pedyo nekunyorerana chibvumirano nenyika dzakabudirira kuti ibhadhare mari yemutero pazvikwereti kana kuti maareas anopfuura bhiriyoni imwe chete munyika mabva matanga kuita kusagadzikana nekuratidzira. Pane kugadzirisa chapa kuti musoro uteme, hurumende iri kupomerwa mhosva yekutumira mapurisa kunorwa vanhu, izvo zvasiya vanopa mari ava vasina mate mukanwa. Nyika dzinofanira kunge dzichibatsira dzakaita seAmerica, Britain neFrance dzinoti hadzisi kufara nekutyorwa kwekodzero dzevanhu nehurumende, dzichiti kudyidzana neZimbabwe kunouya chete kana yarega kutonga nedemo. Asi pane kuti hurumende itaure nenyika idzi, inonzi iri kutodya magaka mambishi ichiti nyika dzakaita seAmerica neFrance ndidzo dziri kuita zvatinaidzirwe dzichipesvedzera vanhu kuti varatidzire. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadeva mavhinga vanoti havashamiswe nedanho rotorwa nenyika dzekunze rekuramba kubatsira Zimbabwe kubhadhara chikwereti chayo.
Mhirizhonga iri kutyika muZimbabwe iri kuvhiringa zvachose chiono chevari kunze maringe nezveupfumi kana kuvabatsira pakupedza zvikwereti zvine nyika. Saka zvinovhiringidza zvachose mukana wenyika kuti ivandudze zveupfumi ikwanise kuita humwe ukama hutsva nevari kunze.
Chimwe chiri kunetsa panyaya yekusagadzikana kuri munyika inyaya yekuti vekunze vanoda kutanga mabhizimisi havauye kana munyika musina kugadzikana. Muteedzeri wemutungamiri wesangano reEmployers Confederation of Zimbabwe vaKalisto Jokonya vanoti kusagadzikana kuri munyika hakuna kunakira vemabhizimisi.
Kutaura chokwadi panyaya yemabhizimisi hazvizvo zvinokurudzirwa uye zvatakachitarisira kuti zvinhu zvatingapinda nazvo mukati tingasanganidzana nazvo. Zvinokanganisa ikonomi yanga isina kutombomira zvakanaka. Saka hani zvinhu zvatingati chokurudzira izvozvo. Isusu savanhu vemabhizimisi tinoda kuti vanhu, tinoda kuti nyika nevanotonga vagare pasi vataurirane vagadzire nzira dzinhu kuti zvinhu zvifambe nenzira yakarurama.
Nyaye Zimbabwe inengewo yaveye kuti mwana acha dumbu mai vacha musana. South Africa yakakwidzawo nyaye kunetsana kwayo neZimbabwe kuSADC zvichitevera kudzikwa kwemutemo weStatutory Instrument 164 wa2016. Mutemo uyu unorambidza kupinda munyika zvinhu zvinobva kunyika dzakaita seSouth Africa, Zambia nedzimwe dzakapoteredza. Kurukota runa nezvemabhizimisi vaMike Bima vanoti vakadzika mutemo uyu kuti vadzivirirewo vemabhizimisi emunyika.
Tiri kutaura kuti hakuna cooking oil yakazara iri kutoi exportwa. Tiri kutotengesa kunze, zvinotaura kuti imwe ichipinda kuti zviitepfe. Nhasi motambura, mochema futi muchiti vana vedu hamuna mabasa. Imi muchinotenga mafuta ekuSouth Africa, iyo mafuta amunawo muno.
Asi South Africa inoti uku kuchikora zvibvumirano zveSADC neCOMESA zvinoita kuti nyika dzitengeserane pasina zvimhinga mpinyi. Vaimbova gurukota rezveupfumi vari mutungamiri webato rePeople's Democratic Party vatendai biti vanoti Statutory Instrument iyi kupedza nguva kuti yanzouneriva.
Haudaro kana kuti chirimo munoma hamuna. Protectionism haisenze. Zvatinofanira kuita ndo zvandakaita nguva yeGNU. Tinosupporta local industry nekuipa mari nekuipa rebates kana yaku importa raw materials. Tochiti kune local industries chi producer zvinhu zviri quality. Zvinokumbita nezvikunze uku.
Musangano pakati peZimbabwe nebhodhi raIMF waifanira kuitwa mwedzi unouya kana Zimbabwe yakwanisa kubhadhara zvikwereti zvayo, asi zvinenge zvakona n'anga murapwa achida. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Tinokutambirai watereri muchirongwa chedu pindai mudariro chetinotaura nevechidiki. Ini ndini Chioneso Jani. Nasi muchirongwa chedu tina amai Mainara Busha, asi wachizikanwa nokuti amai Sitole. Mai Sitole wanoimba nziyo dzechitendero. Makadi amai Sitole?
Tiripo edu makadiwo.
Makatanga sei kuimba naye amai Sitole?
Ndaingonyora masongi ndiri muchechi, saka ndakakurudzirwa zvakanyanya nemunhu waMwari pasta vedu vanonzi Pasta Mutaita. Ndinonamata Deeper Word Ministry tinamatira tiri muchegutu.
Mune damba refu idzva rinonzi?
Rinonzi Nguva yaMwari.
Makaimba kuti Nguva yaMwari zvaireveiko?
Hakuna munhu aikwanisa kundibatsira panguva yandaida kubatsirwa kuti ndibudise mhanzi iyoyi. Saka ndinongotenda Mwari kuti Mwari kana vada kuti chinhu chimwe chine chimwe chiitike mukati meupenyu hwako, hakuna anodii.
Ko, tiimbirewo kabichani.
Ndaina zuva yei rakamanikana nekuti zuva rakapara.
Nguva yaMwari ndinomirira.
Maita nyine kwenesu Mai Sitole.
Tinotenda nemiwo.
Ava vanga vari Mai Sitole. Ini ndini Chioneso Jani. Pachirongwa pindai mudariro.
Iwe mirira nguva yaMwari. Usavane kuchiva zvevamwe. Mirira. Iwe mirira nguva yaMwari.
Muchirongwa cheLive Talk cheThe Connection na 8 o'clock tiri kutarisa nyaya yekuratidzira munyika yose kuchitungamirwa nevechidiki, pamwewo nemashoko anonzi akataurwa nevechidiki veZANU PF ekuti vachaona kuti vari kutungamira kuratidzira uku vatorerwa matano. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai namba dzenyu paWhatsApp, namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Sangano reHuman Rights Watch rokurudzira SADC kuti itore matanho akasimba mukuona kuti kodzero dzevanhu dzaremekedzwa nenyika gumi neshanu dziri mugungano iri. Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vanosangana neutungamiri wesangano revakarwa hunde yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vachizeya matambudziko akatarisana nenyika. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange mine sezvakare mangwana anokuonekai. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiya mina Chris Gande.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emoyeni ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolesibili mhla ka 30 Ncwabakazi 2016 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
uhulumende kufuzeke alalele ukuthi abantu bathini ngalesi sikhathi. Maye efuna ukuthi abe lokho ekhona esikhundleni, akabe khona kodwa alungise phela inkinga zabantu. Into esifunayo njengabazalwane bezimbabo, izizalwane zezimbabo, ukuthi kungaze kwaba le selective application of the law.
Abamabandla ezombusazo aphikisayo baqwayiswe ukusekela umkhokheli munye hathi ukuba izihlephu-hlephu okuyikho okungaphathisa ukususa umbuso kamongameli Mgabe hathi ukutshengisela.
Lala wethu Joshua Nkomo engakafi uthi yena yena umsindo oza olandelayo uzaqala khona le eHarare ubuye uphelele khona le, thina bangapha singawungeneli. Ngokunjalo siyafisa ukuhlonipha amazwi kamdala wethu kakhulu sikhangele khona lokhu iziphithiphithi ezenzakala eHarare.
Iningi labantu bakobulawayo lithi kaliboni lingena ezitaladeni litshengisela kusasa mhlaka 31 Ncwabakazi njengokukhankasa okwenziwa ngabamabandla omanyano weNERA. Inhlanganiso ye-International Federation for Human Rights isisole kakhulu ukuhlukunyezwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Amabandla aphikisayo awezombusazwe asexwayiswe ukusekela umkhokheli munye hathi ukuba izihlephu-hlephu. Okunenga sikuzweni kuMavis Gama.
Lesi sixwayiso sivele kumkhokeli wenhlanganiso yabontanga eyeYouth Advocacy for Reform and Democracy, YAD, uMnumzana Themba Mliswa, ofuna ukuncintisa ezimele kukhetho lwama-by-elections eNorton olukhangelelwe ukuba khona mhla ka-22 Mfumfu. Lanxa evumelana lokuba ibe khona inguquko kwezokuqhutshwa kokhetho elizweni, uMliswa uthi usola indlela esetshenziswa ngamabandla aphikisayo omanyano we-National Electoral Reform Agenda, NERA, eyokutshengisela. Ngasikhathi sinye wasola amapholisa ngendlela ahlukumeza ngayo uZulu lapho etshengisela ngokuthula. Umfundisi Reverend Clement Tafumane Izenda, okhokela inhlanganiso ye-Christian Voice International Zimbabwe eMashingo, uthi uZulu usetshengisela ilizwe lonke ngoba engaselayo enye indlela yokuveza insolo yakhe kuhulumende.
Uhulumende kufuzeke alalele ukuthi abantu bathini ngalesi sikhathi. Maye efuna ukuthi abe lokho ekhona esikhundleni, akabe khona kodwa alungise phela inkinga zabantu. Into esifunayo njengabazalwane bezimbabo, izizalwane zezimbabo, ukuthi kungaze kwaba le selective application of the law, kube le justice.
UMnumzana Sambulele Chabangu uthi lanxa kumqotho okuthiwa nguMliswa, kodwa angakhohlwa ukuthi ziningi indlela zokufinyelela indingeko. Kungakho ukutshengisela kungenye indlela zokuyilwa impi, njalo kwakusetshenziswa langesikhathi sempi yenkululeko eyaletha uzibuse.
Ngibona kulilungelo ngoba ungazukhangela iconstitution yelizwe ithi umuntu wonke ulelungelo, ngabe ngelokukhuluma, ngangelokugqoka, loba ukuhamba i-freedom of movement silayo, but pho lokho abasebenza kuyini.
Abanye njalo ngabathi kumele abamabandla aphikisayo la baqine ngokukhuthaza uZulu ngokuqakatheka kokuyabhalisa ilungelo lokuvota lemfundiso egcweleyo yokuphatheka kukhetho njengalokho kwenziwa ngabalandeli bezanu PF. Kudingeka njalo ukuthi umuntu wonke aphatheke ekutshengiseleni lokhu sikhathi sinye ilizwe lonke abantu befola belubhekise e-State House, hathi lokho kwenziwa ngamahlekana nje abantu. Izalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe lazo zibheke ngelihlo lokhozi umumo oselizweni, lazo zizama ukusekela ngokutshengisela ezigodlweni zabameli belizwe emazweni ezikizo, kodwa zona zikhala ngokuthi kazilalungelo lokuvota. Ngakho kumqoka ukuthi abaselizweni batshengisele kodwa baphinde bavote. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Siyabonga Mevisi. Kunjalo nje iningi labantu bakobulawayo lithi kaliboni lingena ezitaladeni ekutshengiseleni kwakusasa okukhankaselwa ngamabandla ezombusazwe aphikisayo aphansi komanyano wenera besithi akulethi lutho njalo abantu bagcina bebhulwa kabuhlungu ngamapholisa okunenga sikuzweni kunompumelelo moyo ekobulawayo
kusasa uzulu kakaqondisisi kobulawayo ukuba uzaphatheka na ekutshengiseleni kwakusasa okokungayi emsebenzini abantu bekhonona ngesimo esiselizweni sokonakala komnotho lombusazwe iningi labantu elixoxe le-Studio 7 lithi aliboni ubulawayo evalwa ngoba wavele wavalwa kudala ngo-1980 bona bakhangelele ukuba avulwe njalo lamafekithali avalwayo avulwe ukuze bathole imisebenzi abamavinkili kunye labezimota ezithwala abantu bona bathi kusasa bazasebenza njengenhlala yenza ngoba abakubona kusenzakala eHarare labakubona kusenzakala eMakhokhoba abafuni kuphinde njalo umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Mxolisi Moyo ukhuthaza abantu ukuthi bangaphatheki ekutshengiseleni kwakusasa
umdala wethu Joshua Nkomo engakazi uthi yena umsindo oza olandelayo uzaqala khona le eHarare ubuye uphelele khona le thina bangapha singawungeneli ngokunjalo siyafisa ukuhlonipha amazwi kamdala wethu kakhulu sikhangele khona lokhu iziphithiphithi ezenzakala eHarare sithi isikhathi sokuthi abakumthwakazi bananzelele ukuthi bangobani balwele inkuleko yabo hayi kube bephethe bejoyine abantu bempumalanga abangabancedinga lutho kodwa bayibo basikhozela uhlupho lwesiphakathi kwalo njengomthwakazi namhlanje
Umoyo uthi ukutshengisela kwakusasa akulethi nzuzo kuZulu ngakho abantu abaphatheke kulokho okubasizayo hathi ukukhulisa amagama abantu abathize
sithi i-shutdown Zimbabwe leyo kunyangayo kusasa kayisuze ilethe ingqubekela phambili lenkululeko yabantu bakamthwakazi thina njengemthwakazi Republic Party sikuma ngokuthi bona besithi shutdown Zimbabwe thina sithi open up mthwakazi eyavalwa ngo-1980 abantu beZimbabwe besithumela igugura undi bebulala abantu bakithi ngokunjalo siyakhuthaza abantu bakithi bengangeni kulowo lesimemezelo esibizwa ngokuthi yi-shut Zimbabwe campaign
umkhokheli wezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa uthi yebo abantu bayiphiwe imvumo yokutshengisela kodwa ngabe abantu baqakathekisa ukusebenza kwesisekelo sombuso esitsha esilakho ukuqondisa okuningi okonakalayo elizweni
Constitution ayizange iqalise ukusebenza. Constitution entsha yenziwa ngabantu eka-2013. Ilokhu ingasebenzi lanamuhla. Yikho ezinye izinto okumele ukuthi singabe sithinika ngazo i-constitution okakhulu. Ngoba konke lama-reforms lesikhuluma ngawo aku-constitution. Into ze-human rights ziku-constitution. Uma siqinisa ukuthi i-constitution kayenziwe yonke, zonke lezo zinto zabe sesiqonda. Judge eHarare uthe yena hayi abantu balayo i-constitutional right yokuthi benze ama-demonstrations konke lokho kuku-constitution uma i-constitution singaqinisa ukuthi kayenziwe isebenze sabe sesinqobile
udabengwa usole njalo umanyano wenera oyiwo oqoqa lokhu kutshengisela ethi kaboni besenelisa ngoba bevele behluleke ukuletha inguquko kwezokhetho ngesikhathi bekuhulumende womanyano we-GNU
kambe iminyaka yonke leyo bekuhulumende betsheliwe ukuthi kabakulungisa into yama-elections babehlalelene
amapholisa ahlome kunye labazigqokele impahla zabo sebezulazula njengokhozi kobulawayo okukhombisa ukuba kusasa isimo siyabe sisibi loba nje iningi labantu lisithi ubulawayo kavalwa ukuhlukuluzwa kwabantu bebhaxabulwa ngamapholisa abanye bebotshwa kunakho ukumemethekisa ukuhlala abantu betshengisela kumbe besesaba ukutshengisela kobulawayo kulandela isiga semakhokhoba leburombo kunyanga ezimbili ezedluleyo okwagcina enye imuli ilahlekelwa yingane ngemva kokuphoselwa intuthu ehitshayo eyetiegas endlini ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingunompumelelo moyo
Siyabonga nompumelelo lokhu sikudaba olufanayo abomkhankaso wethajamu kasesijikile bathi uhlelo lokukhalala umsebenzi lizwe lonke jikelele luzaqhubekela phambili kusasa lanxa nje abasakhulayo bezanu PF behamba bebhodabhoda besethusela uZulu besithi engalokothi atshengisele bathi abantu kumele bahlale ezindlini zabo njengendlela yokusola ukwehluleka kukahulumende kamongameli Mgabe ukulungisisa umnotho welizwe lokuhlonipha ilungelo loluntu. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lo mnumzana Charles Nyoni oyenhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square.
Amalungiselelo ngehlelo lwakusasa sesike duze lokuphela okokuthi konke nje sokumele ukuthi kusasa ifike. Sikhangelele ukuthi abantwana beZimbabwe bazaphatheka ekulandeleni isicelo sethu sokuthi kusasa bengabuye emsebenzini yabo behlale ezindlini zabo.
Bakhanya beyilalela na inkuthazo yenu abantu beZimbabwe?
Kukhanya sibili abantwana beZimbabwe bayalalela ngoba namuhla eHarare batshone bekhuluma ngakho besaba ukuthi kumbe kungaba ne-violence kusasa. So ya bayakhuluma ngakho and batshengisa vele ukuthi kusasa kabangeke bangena e-town ngoba bathi kungcono ukuthi bezihlalele endlini kulokubuya befike bethawe ngoba besaba ukuthi abasithi ezame PF azangena lawo emgwaqweni.
Bona basakhula bezana uPF bona bo sizwa kuthiwa babhizi bayethusela abantu kuyini okwaziyo ngalolu daba?
Ya sure liqiniso lelo ukuthi abasakhula bezana uPF bafuna labo ukungena emgwaqweni ukuthi bayethusele abantu ngoba sebefuna ukuthi kube lokuhluphana kumbe ukuchayana phakathi kwabo lathi thina abantwana beZimbabwe. Njengoba bona besithi kabayiso bantwana beZimbabwe bangabantwana bezani. So lathi nje siyalungiselela ukuthi nxa befuna silwisane sizalwisana ngoba bona sebefuna ukuthi eZimbabwe kuthiwa kakusahlaliseki kuthiwa kulo mzimbe kodwa thina asifuni mzimbe. Thina into esiyifunayo nje ngeyokulandela umthetho silandela i-constitution yethu ukuthi isipha imvumo eyokwenza konke lokhu esikwenzayo.
Lamhlanje lilanga lokunanza abantu abathunjwayo. Ungathini sikhangela ukuba na uzamarala lamhlanje kazi ukuba na wayanga?
Kuyadanisa sibili ukuthi namuhla sikhumbula ilanga elawo kuthunjwa kwabantu kodwa lapha eZimbabwe sihlokhe silabo abantu abathunjwayo bengakatholwa. Uhulumende walapha eZimbabwe kalaluti kalani lakho vele kakhulumi ngokwakho. So into ebuhlungu kithi kakhulu nxa sithiwa namuhla kumele si-celebrate leli langa ngoba thina sabe sikhumbula ukuthi uDamara lakathesi kakatholakali.
Lo ke ngumnumzana Charles Nyoni oyinhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square ubexoxa ecingweni lo Ntungameli Nkomo Studio 7 eseHarare. Inhlanganiso ye-International Federation for Human Rights isisole kakhulu ukuhlukunyezwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe ngesikhathi sokutshengisela osekubhahile elizweni. Linhlanganiso eqede emhlangano wayo ngempela viki eJohannesburg kwele South Africa ithi ifuna iSADC ithathele uMongameli Mgabe amanyathelo ngokwehluleka ukuhlonipha amalungelo oluntu abhalwe kusisekelo sombuso. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Inhlanganiso ye-FIDH engumanyano wenhlanganiso zamalungelo oluntu emhlabeni jikelele ithi ikhathazeke kakhulu ngokusetshenziswa kwemithetho efana lo wePhosa olawula imbuthano yabantu osetshenziswa ngamapholisa ukucindezela amalungelo alabo abatshengiselayo eZimbabwe. Isola njalo kusetshenziswa mahlana kwamapholisa ekubopheni lekutshayeni abatshengiselayo kusetshenziswa izamboko intuthu ekhitshayo lemoda zokuthela abantu ngamanzi. Umsekelo wenhlanganiso ye-FIDH e-Afrika unkosikazi Cherina Gerolon uthi lo ngumkhuba urhulumente weZimbabwe okufuze awuqede tu.
We're very concerned about this increasing repression.
Sikhathazeke kakhulu ngokwanda kokuhlukunyezwa kwabantu. Sikhuthaza uhulumende weZimbabwe ukuthi ahloniphe yonke imithetho emupha ingqobe zokuvikela abalwela amalungelo oluntu labatshengiselayo njalo abe leqiniso lokuthi labo abephula ilungelo lalaba bantu bayaboshwa.
I-FIDH ithi ukuhlukuluzwa lokubotshwa kwenkokheli zenhlanganiso yeTajamuka labanye abebetshengisela kusetshenziswa imithetho yoncindezelo kuzafuze kuphele du eZimbabwe. Ithi funa inkokhezi zenhlanganiso yeSADC eziqhuba umhlangano eSwaziland zimtshela mathupha umongameli Mgabe ukuthi ekele kwephula amalungelo oluntu esebenzisa amapholisa lenhloli zikahulumende. Lenhlanganiso ixwayisa njalo iSADAG ngokuthi uhulumende kaMgabe ngasihloniphi isekelo sombuso njengoba iningi lezinto ezitshiwo isekelo sombuso zingalandelwa. Umgcinihlalo wenhlanganiso ezamalungelo oluntu eZimbabwe eZim Rights umnumzana Passmo Nyakureba uthi kucacile abakufuna inhlanganiso yeSADAG ikwenze.
The message that we are taking to SADAG is very simple.
Umlayezo esiwupha inhlanganiso yeSADAG ulula njalo ucacile. iSADAG kufanele imise ukusetshenziswa kwamapholisa eZimbabwe ekuhlukumezeni izizalwane zeZimbabwe ezitshengisela ngokuthula ekutshengiselweni okuvunyelwe ngumthethwandaba. Kufanele amapholisa ekele ukusebenzisa udlakela locuku.
Olwela amalungelo kwele South Africa unkosazana Lydia Shezi yena ukuthaza izalwane zeZimbabwe ukuthi zingalahli themba lokuthi izinto zizalunga ngelinye ilanga.
Mina ngikuzela nje ukuthi bangapheli imandla the youth especially ulutsha lisukumele imingenyawo babambane angeke bahlule umuntu oyi-1 bebaninga ngakho. It's a constitutional right ukuthi ustrike as long as ungalwi, as long as it's peaceful and ungalimazi umuntu.
FIDH idikangelele ukuthi amalungelo oluntu ahlonitshwe ngokugcweleyo ehlolweni lokutshengisela ukuqoqa ukuthi kube khona olesihlanu. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk lamhlanje kuhlelo lwabatsha olwe The Connection, lapho isihlaziya imbiko yentsha yezanu PF eyethusela uZulu ngokuphatheka ekutshengiseleni kokungayi emsebenzini okukhangelelwe uwenziwa kusasa. Thumelani text message unombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni, lingenelani kuhlelo. Inhlanganiso singene esigabeni singakangena esigabeni silandelayo ukuthi kesikhangele esivela kwamanyamazwe. Inhlanganiso yelungelo loluntu emhlabeni jikelele Human Rights Watch ithi ohulumende bamazwe angezansi kwezekwazi leAfrika babikwa sebeyekethise ekulandelweni kweziqondiso zokulondoloza ilungelo loluntu njengoba izehlakalo zokwephulwa kwelungelo loluntu seziqonga okwesabekayo. Ingozi yokuzamazama komhlaba okwenzakale ngolwesithathu olwedlule kwele Italy ibikwa idale umonakalo omkhulu okokuthi izabelo ezintathu abantu bonke badilizelwe izindlu. Ele balaleli iStudio 7 esakazayo eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ukusungulwa kwemali yohlobo lwamabond notes okukhangelelwe kwenziwa ngenyanga ezayo sekudale imibuzo eminingi kulandela imbiko kasibalukhulu webhanga lesizwe umnumzana John Manguja eyokuthi izisebenzi zizathola ingxenye yeholo lazo ingeyohlobo lwamabond notes. Ekuqaleni kwenyanga edluleyo uManguja wayethe uZulu kasoze yabanjwe ngamandla ukuthi asebenzise loluhlobo lwemali. Iningi lithi kaliyifuni imali le ngoba ingasoze isebenze phandle kwelizwe. Kodwa ingcwethe ecubungula izomnotho welizwe umnumzana Bulisani Ncube utshele Studio 7 ukuthi uZulu kafuni imali ngoba engazwisisi ukuthi izasebenza njani, kodwa wengezela isithi uZulu uzagcina eyemukela.
Enza utshela khona udaba lamabond notes lukhiye lucacile kahle, kwade kusuka kuluphoxe yikuthi abantu abale imbono etshiyeneyo kwesinye isikhathi engaqondanga basuke babe yibo abakhuluma phambili betshela uZulu into engaqondanga. Okokuqala okumele sikuvume yikuthi ukungena kwe-bond note akukhiphi i-multi-currency le ekhona. I-rand liyabe lokho elikhona, i-dollar liyabe likhona, i-yen, i-pound, i-euro liyabe lokho elikhona. So akutshintshi lutho. Okusuke kuwe kwatshintsha yikuthi kuyananzeleleka ukuthi i-US dollar lilula njalo abaphangi bemhlabeni bayagijima balithathe balikhiphe elizweni libusa lokungasela elokuthi libe liboda lisetshenziswa ngabantu. So yikho ukuletha kwe-bond note yikuzama ukuthi lele likhona ligcineke likhona elizweni
uZulu ukanya kafuna ukuthi lisungulwe lona lelo idola elithiwa yi bond note ubona ungani kuzafana yini lalokhwana kwenzakala ngama bond coins ukuthi abantu baqala bengafuni kodwa begcine sebesebenzisa
mina kimi into efana nayo ngikhumbula ngolunye usuku ngigade umtsho ibond note icoin ifika omunye ubaba bamtshintsha ngebond note wala wathi sikhongo akasifundi ufuna amarandi lamhlanje ngingathatha i5 rand ngihambe layo kubani kumbe ngothengisa amatamatisi kumbe ngomothengisa ama-orange uyayala ekhethe ukuthatha i5 cents ye-bond note yikho okuza kwenzakala i5 cents ye-bond ye-coin yikho kanye okuza kwenzakala ngama-bond note abantu sebebonile ukuthi umnyama lo abawesabayo awulampisi
manje kulabo abathi bona nxa befuna ukusuka elizweni bayethenga impahla akusoze na kubaphazamise njengoba imali yona le ingemukelwa kwamanye amazwe
hayi ngicela ukubuza ukuthi osuka lapha esiya eSouth Africa ufika athenga ngamadola ufika atshintshe amadola athenge ngamarandi oya eBotswana ufika atshintshe amadola athenge ngamapula athenge ngamadola abantu oya eMozambique ufika la atshintshe athenge ngemali yeMozambique abantu nje baya bekhuluma izinto abangazizwisisiyo
manje ngokubona kwakho ubona ngani ama-bond notes la azaqeda udubo lokusilela kwemali elizweni
angithi kathe si ama-dollar ayi-cash kawakho abantu bezimali badala vele ukuthi bathathe imali bayifake ezikhwameni naso kulama-bond notes alingana le-dollar ayiwo abhodayo elizweni akusekadubo lwemali phela angithi uzakwanisa ukuhambe uyethatha i-bond note yakho uhambe kothiye uhambe okay uyethenga igrosari yakho akula nkinga yakho ngoba akutho ukubuya kwe-bond note ukuthi sokukhijiwe amapula asasebenzi amarandi awasasebenzi amadola asasebenzi idola ivele liyabe lokhu lisele lisebenza ngokubona kwami kuvele nje kusiya kuphela umnyaka abantu uyabuthi ungamqhubela irandi alala akhethe ukuthatha i-bond note.
Hello ke ngumnumzana Bulisani Ncube ingcwethe ecubungula izomnotho ubekhuluma le studio 7 ecingweni ekwabulawayo.
Win bibawa silale mawin bibawa
silale mawin
bibawa
silale
kuhlelo lwamasiko lenhlala kahle kaZulu lamhla sixoxa ngokuswelakala kwemithi lokunye okuthiyeneyo ezibhedlela eZimbabwe osokusenza ukuthi abantu abaningi badinge uncedo enyangeni. Inyanga zithi ziyenelisa ukwelapha imikhuhlane enjenge-high blood pressure, imvukuzane lokunye okwelatshwa ngodokotela. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana David Mhapinyana Ngwenya inyanga ekunhlanganiso yezinatha.
Izinyanga zazivele zisibhedlela sabantu kungakafiki abelungu beselatshwa yonke imikhuhlane engabe iselatshwa ezibhedlela lamuhla. Ngokuzwa kwamakhiwa sebesithi lokhu kwabantu abamnyama ukwelapha kungcolile kodwa-ke kusiza. Yikho kwenza ukuthi abantu bagudluke baye esilungwini. Kodwa-ke isintu siselapha yonke imikhuhlane engabisebantwini. Abantu abaningi abakhala ngakho imikhuhlane yonale echukela, imikhuhlane yonale e-BP, imikhuhlane yonale emakhensa. Nxa umuntu eyinyanga njengoba nginje ayisimi engelaphayo kwelapha idlozi. Nxa umuntu ebuya kuthi ulanda idlozi alandi mina. Yikho-ke idlozi ungaza-ke ulinike isinqumo sokuthi lelapha lifike la. Yikho kuthiwa ngosiyazi nje uzama konke. Lokho kuthiwa ngabelungu ukuthi imithi yethu kayihluzwanga okudakayo. Imithi yethu kayila kucaca lokho abathi i-efficacy. Konke lokho thina sikuthiyela idlozi.
Ye, bakhona phela ababona ngazani amadlozi ngumoya ongazani kawungcwele. Kambe wena ukubona njani khona?
Macawe amaningi amanye atsho njalo. Kodwa ngibe sengisithi-ke mina ubaba ephila ngangimhlonipha, ubaba omkhulu ephila ngangimhlonipha, ukhokho wami ephila ngimhlonipha. Namhla laba bantu abasekho sengisithi ngosathane. Khonapho thina abantu yithi esiziyeyisayo.
Lo ke ngusiwalu umnumzana David Mhapinyana Ngwenya ube khuluma lo Gibbs Dube ese ekwobulawayo. U Gibbs Dube uphinde njalo waxoxa lo dokotela Annette Moyo.
Thina singeke sasekela ukuthi abantu baye ezinyangeni ngenxa yokuthi thina sikholelwa kuscience eseyathethwayo yaphruvwa ukuthi indlela zokwelapha ezithile ziyasebenza. Ngakho nxa sizasebenzisa ke isintu sone singahlolwanga ukuthi sikhangelisiswe impela ukuthi siyasebenza, esingakubiza sithi evidence base ayikho for ukuya ezinyangeni. Kodwa nyanzi sisasikile ukuthi i-economic situation yethu uqina iforce abanye abantu ukuthi bagcine sebekhangela ezinye iy'ndlela zokuthola ukwelatshwa.
Ye, pho manje sokunje kumele kwenziweni njengoba bayanga ezibhedlela akula maphilisi, baye ngaphi ngaphi akula lutho. Inyanga-ke zibese zibamelela khonapho, pho-ke kuthiweni udokotela khonapho.
Angazi ngithemba ukuthi kungathiwani ngoba thina siyafisa sibili ukuthi siphathise abantu labathe sikhona ezibhedlela ukuthi siphathise abantu, ngakho lokho kuncane isifanishiphi sibasize ngakho. Kodwa kuzathola ukuthi ezikhathini eziningi usizo lwakhona liba lulutshwane ngenxa ye-limitation yanelezimali. Engaku-advise ebantwini ukuthi umuntu nxa ekwazi ukuthi ulo mkhuhlane wakhe, kule mkhuhlane e-chronic enjenge-BP, enjengeshukela, enjenge-HIV, esaziyo sobu ukuthi angeke yelatshwe zinyanga, efuna ukuthi umuntu ahlale enatha amaphilisi akhe isikhathi sonke. Amaphilisi afana lawe-HIV namaphilisi achiphileyo uhulumende wapha abantu mahhala. Amaphilisi awe-BP labo-shukela amaningi akhona achiphile ukuthi umuntu nxa engaplana kuhle ahlele izinto zakhe uyakwanisa ukuthi azithengele umuthi wakhe inyanga lenyanga ngokuqhubeka kwempilo. Nokuthi nxa luthe kwagulwa emunini abantu kabahlanganisa amakhanda banensisane.
Lo-ke ngudokotela Annette Moyo obexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7. Ake sizwe njalo umfundisi uSen Simanda wenhlanganiso yeZimbabwe Institute for Social Transformation exoxa njalo lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Abantu abaningi bagcina besiya kugqoko siyazi. Lokhu kusifisela ngemuva ngenxa yokuthi kade siku-2016 kumele ukuthi ngabe wonke umntwana, wonke umuntu lo dokotela wakhe. Siyakhangela njalo ukuthi bona labo siyazi bakhona abakwanisi ukunika abantu imithi elungileyo. Kwezinye isikhathi siyabona sokusiba lo dubo lokuthiwa umuntu uthiwa imithi yabaningi wafa umntwana kumbe sokwenzakale lokhu lalokhuyana.
Bengikhuluma lapha-ke lo siyazi uNgwenya wezinada esithi hayi bayanceda sibili kakhulu njengoba bephuphiswa nje bayenziwa ngamadlozi konke lokhu. Angazijukeni ungathini khonokho?
Labo oNgwenya labana siyazi bezinada badlela abantu izimali zabo. Antsho ivele ikhona eminye imithi yesintu eyazukayo ukuthi iyanceda abantu enjengabosihaqa ontolwane. Awudingakali ukuthi umuntu ahambe enyangeni ukuze uyethola isihaqa zentolwane. Le yimithi okuyinto umuntu angazigebhela imelaphe. Kuyaziwa lokuthi odokotela ngokwabo abahamba bayafunda bayakhuluma ebantwini ukuthi hayi ungathola isihaqa siyakunceda, ungathola intolwane enjani iyakunceda. Kodwa laba bona osiyazi bahle besenza ngani yinto ayitshelwe ngamadlozi kumbe into ezelela ngaphi lokhuyana okunye ngamanga lokhuyana. Siyasibona ukuthi abantu bayachila, abantu bayadlela izimali zabo.
Ye, ubekhuluma lapho uNgwenya esithi-ke bayenelisa ukuthi bayelaphe umkhuhlane wejukela, umkhuhlane wemvukuzane, lokunye nje kuthiyeneyo. Singazi ukuthi lina nxa ukuthi selilo muntu ogulayo enkonzweni kabahambi yini besiyadinga uncedo enyangeni?
Hayi, thina abantu benkonzo abethu siyabathandazela enkonzweni, bayafila abantu abaningi kumbe bale mkhuhlane ethukela kumbe kwezinye isikhathi kuyabe kuyimikhuhlane yabo-BP yabomama kumbe kule mkhuhlane emninginingi.
Lo-ke ngumfundisi uSen Simanda wenhlanganiso yeZimbabwe Institute for Social Transformation obexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 ekobulawayo. Hayi, isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani. Wothi sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Amabandla aphikisayo ayezombusazwe axwayiswe ukusekela umkhokheli munye, hathi ukuba izihlephuhlephu. Iningi labantu bakobulawa elithi kaliboni lingena izitaladeni ekutshengiseleni okwakusasa okukhankaselwe ngamabandla awenhlanganiso yeNERA. Inhlanganiso ye-International Federation for Human Rights isisole kakhulu ukuhlukunyezwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngeChris Gande, silithiya ke kuStudio 7 Live Talk lilale.
Good evening, Zimbabwe. This is your youth forum, The Connection, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Tuesday, August the 30th, 2016. I'm Tungamili Nkomo.
And I am Tatenda Gumbo. And tonight we are talking about the mass stay away tomorrow called by Tajamuka Sesijikile and hashtag This Flag Movements.
Let's get connected on our social platforms, media platforms. That's Facebook at VOA Studio 7 and on Twitter at Studio 7 VOA. We can also get things going on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318.
And you can also call us directly here at Studio 7 using the number 001-202-619-2077. That number again is 001-202-619-2077. Give us your name, your phone number, and we will call you right back.
We are also streaming live on Facebook and on our websites. That's voazimbabwe.com, voandebele.com, and on voashona.com.
Zimbabwe is bracing for a shutdown tomorrow called by Tajamuka Sesijikile and hashtag This Flag campaigns supported by opposition parties and civil society groups. The social movements say workers should stay home tomorrow as they did on July 6th in protest over failure by the ZANU-PF government to fix the economy and create jobs.
And as the nation buttons down the hatches tonight, the government is obviously fretting and getting for a crackdown on possible protests that might come with the stay away. ZANU-PF youths have also threatened to join the police in clamping down on protesters, but youths from the protesting movements are pushing back.
Mm-hmm. And of course, in Tunga, as we do every week, we want young Zimbabweans to join us as we discuss this looming national shutdown planned for tomorrow. But in Tunga, just to note, for those of you out there who are joining us live on our Facebook stream, just a word, right now we are streaming just our audio feed at the top of the, at the half of the show. We'll be now giving you our video feed so you can check out in Tunga Night today. I'm very sure they're anxious to see in Tunga how you're looking today. It's like, I know they'll be anxious. So keep joining us as we stream our audio, but we'll be live with our video at the half of the show.
I know. Not that there's anything special about my looks, but, you know, is people know we are doing video and audio, so it's called radio on TV.
Exactly.
Right?
Mm-hmm.
Let's get going. And today is a very important day. It's the International Day of the Victims of Enforced Disappearances. Mm-hmm. And this brings us to Itai Zamara,
of course,
who's now been missing for close to 2 years. That's 1 year, 7 to 8 months. Today is a day that the United Nations set aside so that nations of the world can commemorate people like Itai Zamara, people who disappear without a trace. So we would like to extend our special honor there to Itai Zamara, wherever he is, dead or alive, that Itai Zamara should not have disappeared. He should be with his family right now, like any other Zimbabwean.
Mm-hmm, of course, Ntunga, and others that have seen similar issues within their families, of course, that is extended to them. But Ntunga, as we saw last time, you know, during the commemoration of the day that Itai Zamara was allegedly abducted, you know, the family afterwards came into a war, sort of war between UNICEF and themselves in regards to their participation of children in that. So that was something that sparked Zimbabwean, saying that, you know, this is a family that is grieving and also asking to find out where their father, where their brother is. And they got backlash from UNICEF itself. As I think part of this shutdown tomorrow might be targeting some of those sentiments there.
Indeed. Njengokucho kwako, Ms. T, Isuye yetwa uita izamara esikwazi ukuba na wanyamalala eZimbabwe banenga abantu abanyamalala kusukela ngesikhathi zeGround kuze kufikela namhlanje abanye abaziwa kumbe bafa bafela ngapha amathambo abo gaziwa lokuthi angaphi namhlanje lanxa nje sikhangela ukuvalwa kwelizwe ukutshengisela kwakusasa ngokungayi emsebenzini okukhuthazwa itajamuka le this flag sinanzelela ukubana lilanga eliqakathekileyo njalo ilanga le International Day of the Victims of Enforced Disappearances lapho umanyano we-United Nations okhuthaza khona amazwe omhlaba ukubana akhumbule abantu abafana labotsamara labanye abaningi abafana labonamanyama labanye abaninginingi abanyamalalayo eZimbabwe. Umbiko lo uvuma uvela ku Ban Ki-moon, u-Secretary General we-United Nations. Ngelanga lalamhlanje uthi yena on this International Day, I call on states to acknowledge that family members and friends of the disappeared are also victims and to guarantee their right to full protection from any form of reprisals. Let us all show solidarity with the victims and their relatives as they strive to realize their right for truth and justice. Ongo mashoko ayo veru jinji vedwe arikuva gu munyore mkuru we United Nations va Ban Ki-moon mashoko ekurangarira zuvara nasi rekurangarira vanhu vakatsakatika saitai dzamara. Saka United Nations iri kuti iyo nyika dzepasi rose musambo kanganwa vanhu vakaita saitai dzamara uyezve mhuri dzavo. Ndiyo nyaya iri kutaurwa nava Ban Ki-moon nasi, asi nyaya iri mugango yatikukurukura zvikuru nezvayo nasi muno muchirongwa chenyu inyaya yekuratidzira kwemangwana kuri kukurudzirwa ne hashtag this flag ne tajamuka sesichikile asisafuni hatichatya vacho njalo vari kudaro ve this flag neve tajamuka hanzi mangwana musainde kumabasa. Joining us now we have Stena Zorwadza. He's a warrior.
Indeed, I think so. Koma Stena, how are you today?
I'm all right. Good evening, listeners and viewers.
Saka mangwana mati wanu should stay home for this national shutdown. Tell us why this is the move for tomorrow.
We have agreed as a social movement, and we have agreed as citizens. We have agreed as churches, and we have agreed as political settings. Together, we are saying, let us fight the injustices. Let us fight the problems that beset our country because of failed government policies. Let us agree that Zimbabwe is not normal as we speak. It is an economy in a comatose. And therefore, citizens must stand together and show the government that we are not happy. So the shutdown is a clear indication that we are moving stages to unfit this government peacefully.
Mkoma Zorwadza, tukuona kuti personally, that's yourself, you've been beaten up many times by the police. What is that, you know, what does that do to you an agitator for reform in Zimbabwe?
It makes me feel stronger. It keeps me going because I am not doing this for myself. I am doing this for generations to come. If we look at Sethu Chimurenga, the four great forefathers of ours fought the struggle to try and liberate our grandfathers. And Zapu and Zanla also fought the West colonial rule to try and free us. So we are there now to also try and fight for the freedom of the generations to come. The inspiration comes from the fact that this is not personal, and it goes beyond my person. It goes beyond being me. It is a struggle that guarantees the future of our unborn. So we have to do it now. And I am committed to continue doing it, and no form of intimidation will stop my passion.
Please do stay on the line there, Mkoma Zorwadza. And Ms. T, one of the people that are calling for tomorrow's action is, of course, none other than the pastor himself. That's Pastor Ivan Mawarire, who is currently here in the United States. We could not have him live on the show because he's traveling. But we have a video of him calling for tomorrow's Stay Away. Let's take a listen.
Ivan Mawarire here. The 31st of August on Wednesday 2016, we're shutting Zimbabwe down again. Musuwa 31 August, inenge iri Wednesday, Chitatu, 2016 tirikuvhara Zimbabwe zvekare atisikuenda kumabasa atisikuenda kuzvikoro. No one is going to work, nobody is going to school. We are standing as united Zimbabweans to send a message to our government kuti enough is enough. Tirikutumira message kune hurumende yedu, hurumende ya Robert Mugabe, hurumende ya ZANU PF kuti zvakwana. Atisikuenda kumabasa, atisikuenda kuzvikoro, hapana achabuda mudzimba. We are standing together united because this government continues to beat us. Hurumende you keep on arresting us. Munoramba muchiti sunga pasina zvataita. Isusu tasimuka zvakanaka nerunyararo. Hatina kumbokurwisai. We have not fought you. We have stood up in peace. We have done things lawfully. But you, the government, imimi hurumende, machikora mutemo, you keep breaking the law as you attack the citizens. And so, citizens, I am inviting you to stand together. And tirikumira tese, maticha, madokta, manesi, mana windi kumakombi, tajamuka, this flag, everybody. This is for Zimbabwe. This government must understand kuti taneta nezvavari kutiita. Hurumende ino inofanira kunzwisisa kuti izvo taneta. We are tired of the way that they keep treating us. We have ideas to develop this nation, but they won't let us do it. Tine mazano atinawo sevanhu kuti tivake nyika yedu, ivo vari kuramba. So opposition politics, teachers, nurses, madriver, vanoshanda mumaoffice, vane mabusiness avo, ngativharei on Wednesday, the 31st of August 2016, the whole country, let's work together, citizens. Ndiko kuwina kwatinoita. Tikada tikasamira tese, if we don't stand united, we go nowhere. So if you have shops, if you have businesses, whatever you have, we are asking and begging of you that we shut down on the 31st of August 2016 on Wednesday. Let's shut the whole country down. Hapana anoenda kunogarai kumba. Let's stay at home and let's send this message to this government. We shall keep doing this until they understand kuti hatisi imbwa. We are not dogs. We are people who love their country. God bless you, fellow citizens, pastors, and churches. Continue to pray for Zimbabwe. Prayer is key. God started this, and so God will help us to see it through. Victory is certain. Zimbabwe will never be the same again. Pastor Ivan here. I will be back. Let's stand together.
That there's Pastor Ivan Mawarire Ntunga, commonly as he does, giving his video messages when it comes to this issue. That's how we started this hashtag, this flag movement. But there he's calling on all Zimbabweans to send a message to the ZANU-PF-led government saying that Sarai Kumba, stay at home. And shops, businesses, business people, teachers, nurses, stay home and heed the call for this national shutdown.
Yeah, Bogunjalo, Ms. T. And Tinjalo, victory is certain. That's Ivan Mawarire there. Embikweni wetulileyo kuTwitter, la kuFacebook, kuthaza phela izisebenzi ukubana zingayi emsebenzini kusasa njengoba kulilanga lokukhalala umsebenzi. Bathi onesi, odokotela, ababalisi, abantwana besikolo kungayiwa emsebenzini, kungayiwa esikolo kusasa. Lenze elawenza ngomhla ka 6 ngenyanga edluleyo lapho ilizwe eHarare kububulawayo kwatshona kutshaya umoya kungela bantu emadolobheni, abantu bekhalele umsebenzi betshengisa uhulumende weZANU-PF ukubana hayibo asivumelani lokwenzakalayo. Enough is enough, as they say in these social movements, Tajamuga, we want a better future.
Koma Sten, are you still on the line?
I am indeed.
Okay, so these national protests that have been going on, they're gaining a lot of traction internationally. International media has been picking up these stories. But, you know, we're still yet to hear what some are saying is a tangible response from the government itself. Does this, continued, coverage on what's happening in Zimbabwe help your cause if the government does not respond adequately?
You see, our government is quite arrogant, and we have a government that is stubborn, a government that has never accounted to its citizens. So it is in its denial. And the government of Zimbabwe thinks that we are in the early 80s, and they think that we are in the 20th century, and they have failed to realize that they should catch up with civilization. They continue to think that by way of ignoring or pretending as if nothing is happening, it is going to change. We as citizens have made the resolutions, and we stand resolute that this...
We just lost Mkoma Zoroaza there. Phones are a pain these days.
They are a bit of a problem, Tunga. We've been having issues with our phones, but hopefully we can get him back on the line. But as he's saying, as many are saying, Tunga, they want the government to respond to the calls that people are doing, because they're saying, of course, we're not going on the streets just for the fun of it. There's a movement here, and there's a purpose for them being out on the streets.
Ongo ndiyo nyaya yacho, Mistiri Mudariro, tanzwa mashoko ekuti vechidiki veZANU-PF vari kuvhundusira vanhu vangangonzi contributor munyaya yekuramwa mabasa mangwana. We are trying to get in touch with some of the ZANU-PF youths, and fortunately, we have Jim Kunaga on the line. Mkoma Jim, ziri kufamba here. And izozo uko tukunza hanzi neta jamuka ne this flag mangwana apana munhu ari kuenda kumabasa, muri kuzviona o save?
Yeah, inini ndiri kuzviona sevanhu risina kumira zvakanaka kuti titaurire vanhu kuti zvinoita kuti nyika yedu idzokere kumashure zvakanyanya. Uye zvichaita kuti vazhinji vagone kurasikirwa nemabasa avo nekuti inenge isiri strike iri pamutemo.
Aha, ko tiri kunzwawo vetajamuka ne this flag hanzi vechidiki veZANU-PF vari kuchisidzira vashandi kuti hanzi toda kumuona muchinda kumabasa mangwana. Ii chokwadi here ichi?
Chiiko chinombonzika tajamuka kana kuti this flag? I don't know kuti icreature ipiyo muno muZimbabwe. Nekuti munyika yedu muno tine bato reZANU-PF rinova ndiro rakafoma hurumende iri kutonga. So nekudaro hatina chekumanikidzira vanhu kuti vaende kumabasa kwavo. Vanhu vagara vachiziva kuti zuva remangwana izuva rekuenda kunoshanda kushandira nyika kushandira mhuri kuti mhuri dzavo dzine dzichiguta so nekudaro hatina munhu watiri kumanikidza hatina munhu watiri kuchikudzira hapana munhu ambochikudzirwa uye hatina muitiro wakadaro nekuti vanhu vemuzimbabwe vanhu vakadzidza vanhu vakudziva kuti aiwa zvinoitwa nanatajamuka izvi zvinokonzera mheremhere nemhirizhonga munyika zvinodzosera nyika yedu kumashure so nekudaro vanhu vagara vachangoenda kumabasa avo pazuva remangwana eusual nekuti haisi horidhe ta
asiatingavatadzisa
kuenda kumabasa avo
asi wetajamuka vari kuti hurumende iri kutadza kuita basa ravo saka why would you refuse kuti waite maprotests if they are feeling aggrieved and they want the government kuti iresponde to maissues zavari kuona
no hurumende haisi kuramba kunzwa zvichemo zvavainazvo ikodzero yehurumende kuti inzwe matambudziko anenge achisanganiswa nawo nevanotungamirira asi chiri kuitika kuvetajamuka vacho kana vebit flag kana vangave vei havasi kukwanisa kuita zvinhu nemuronga wazvo munyika yezimbabwe tine constitution
unfortunately
another loss love gongo jim kunaga osakhulayo owebandla lezanu pf ucingo lwakhe soluqamukile kodwa sizazama ukubana simfonele njalo that was zanu pf youth jima kunaga and we are losing with our phones today.
Of course, Ntunga. But for those of you, if you've just joined us this evening on our Youth Forum here on Studio 7, live from Washington, D.C., we are discussing the planned national protest tomorrow in Zimbabwe, where members of Tajamuka, Sesi Jikile, and also hashtag This Flag Movement, along with political parties and civil society organizations, are calling for a shutdown, asking Zimbabweans to join in on their grievances against the ZANU-PF-led government to stay home as a show that they are fed up. Enough is enough.
Enough is enough, Ms. T. So they say in these social hashtag movements, silomlaleli lapha kodwa singakamthathi sikhangele ezinye indaba in other news Ms. T we saw the Human Rights Watch today issuing a statement calling on the Southern African Development Community that is SADC which is meeting today in Mbabane Swaziland for a summit. Human Rights Watch says that SADC should look at the events in Zimbabwe, especially the human rights violations. One of the Human Rights Watch officials in Southern Africa, that's Dewa Mavinga, said in a statement in Zimbabwe, I quote, "In Zimbabwe, the government of President Robert Mugabe has disregarded the rights provisions in the country's new constitution, neither enacting laws to put the new constitution into effect nor amending existing laws to bring them in line with the constitution and Zimbabwe's obligations under regional and international human rights conventions." The statement continues, "The police use outdated and abusive laws to violate basic rights, such as freedom of expression and assembly, and to harass activists, human rights defenders, and LGBT people. There has been no progress towards justice for human rights violations during past violent political violence." And the statement ends with Itai Zamara, a pro-democracy activist and human rights defender who was forcibly disappeared on March 9, 2015, remains missing. Zamara, the leader of Occupy Africa Unity Square, a small protest group modeled after the Arab Spring uprisings, had petitioned Mugabe to resign and to reform the electoral system. That statement there coming from the organization Human Rights Watch, an international human rights watchdog.
Mm-hmm. And Tunga, of course, let's take the listener, Mtereri. But we do have some comments on our social media in regard to the calls for SADC. So let's take the caller and then we can read those.
Yebo, kunjalo, silo mlaleli lapha nemtereri. Zita menundi McRae. Mkoma wangu magadi.
Magadi,
I wati no fara mati bata murugubi. Kumash West. Kwakadi igogo?
Kukirimana, mene zogo.
Kuri posterik. Murugu jamuka wiri mangwana?
Mangwana pito kuri jira wa mituwa jamu. Kene kini rawanda katika kutuwa tijira. Kuri mende di tijira. Kata gara tina kutuwa kumabasa. Kaka nasi.
Mhm asi ma kana manga makaterera mabonzo ava jimukunaga ve Zanu PF anze haiwa kuramwa mabasa kuri kuuraya nyika kuri kuuraya ufumi wenyika
vanhu kumabasa vanoenda asi kana vane masisimandi vatingatambire azvibatsire saka tiri kutiraraja mukova mangwana tigari kazvienda zvakangofanana asi shoko ratinga kuudza uri doende kuti aiwa
Ko vanhu vakawanda vashamwari dzenyu gana ihama gana ishamwari ikoko vari kuti vari kujamuka vamangwana
vanhu vakawanda especially vanoenda zvakumabasa vari kurwisa zvakuita asi ende kumabasa ndotandiri kuti haaenda ndakagara kumba.
Aha, asi kuchisidzira kwatiri kunzwa kwana Harare uko hakupo ikoko here?
Kune kuchisidzira kwakutishoma asi vanhu vanenge vasina kutaura kuti zvekubuda tachena asi vanhu vari kuchisidzira kuenda kumabasa.
Aiwa, tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma McGrain.
Tatenda, tinenge tingatifarira kuti takasinga vanhu veZimbabwe tinosvika.
Ndizozo ngumlaleli omaka Ryan Osichayile ucingo weseMashonaland West uthi laye uzajamuka kusasa uthi abantu bengaye emsebenzini ukubana urhulumente weZanu PF ebone ngempela ukubana hayi abantu bathukuthele bafuna inguquko.
Antunga, you spoke earlier about issue of SADC and Panema comments by Facebook. Yedu, the Simon Barley was saying in regard to the SADC call for intervention by SADC, he's saying a wastage of time. The whole bunch of so-called SADC leaders are so afraid of Mugabe. Some of them get their advice from the man himself. Stop this madness, dreams. People are in fire while you keep delaying the extinguisher. Amos says SADC is useless and we will go at it all alone. Where was SADC when Gukura Hundi Murambachina Hondo Ye Minda in the 2008 runoff election campaign, hyperinflation period? He's saying where were they during that time, Ntunga? And Mbuso Ndlovu says SADC and AU must take action. We are tired by this government. Ntunga, of course, let's take a quick break. Ntunga, of course, but as everyone knows by now, we are live on radio and streaming, so let's just take a quick break, but we'll still be with our radio listeners, our Facebook Live listeners, viewers, and I will join you in a second.
Indeed, gone are the past days when we're only available on radio for 30 minutes. Now it's 1 hour.